Mukuru mubazi rezveutano mudunhure Kariba vaGodwin Muza vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuKariba sezvo vakawanda vave kufa. Vamuza vanoti pari zvino vave kubatsirwa nekanzuro yeKariba nemamwe masangano akazvimirira kudzidzisa vanhu vemunharaunda yavo nezvechirwere cheCOVID-19. Kufa kwevanhu vana uku kwakakwidza uwandu hwevanhu vafa mudunhu reMashonaland West kusvika pavanhu 32. Nzvimbo yeMhangura, iyo yanga isina munhu akambobatwa nechirwere cheCOVID-19 gore rapera, inonzi yave nevanhu 23, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi mudunhu pavanhu 663, kana kuti 683. Zvichakadaro, danho rehurumende rekuti vanhu vanenge vafa neCOVID-19 vavige kwavafira ratambirwa zvakasiyana-siyana munyika. Asi vaPeter Nhambu vanoti zvaitwa nehurumende hazvina chakaipa sezvo nyaya yekuvigwa isinei nenzvimbo.
Kuvigwa kuvigwa, ukavigwa kwavafira kana ukanovigirwa kumwe kwavanenge vati wavigirwa hazvichinje, because munhu kana afa atofa haachamuka. But semezha yatorwa nehurumende yekuti vaidze kukontrola kusipurida kwekorona inenge yakanaka, because chiripo ndezvekuchengetedza upenyu vanhu vaita se vasara, because kana vanhu vakaenda mukada kuzobata bhodhi yemunhu vamwe vasiza kuti munhu afa nei vanogona kungobatira chirwere chacho COVID. Saka kuvigwa kuvigwa.
Pasati pataurwa mashoko aya nezuro, vanhu 33 ndivo vaibvumirwa kuungana parufu vachiviga munhu chero kwavanoda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.